Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kuvhumbi 25 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende yakazvipira kuva nemitemo yakanaka senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. National Executive Council MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inosangana muHarare ichizeya gadziriro dzesarudzo. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo kana kuti maprimary elections dzoitwa nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichakwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pagungano reInternational Business Conference yegore rino kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi, vachiwenga vati urongwa hwekugadzirisa nyaya yekuti zvive nyore kuti vanoda kusima mari munyika vakwanise kuvhura mabhizimisi zviri nyore hwave pamusoro-soro. Vati senzira yekubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika zvakakosha kuti nyika ive nemitemo yakanaka yakajeka uye hurumende yakazvipira kuve nemitemo yakadaro.
In order to sustain our economic growth and development agenda,
kuti kwanise kuva nebudiriro yeupfumi inoramba ichiendera mberi munyika, hurumende yakazvipira kuti pave nemitemo yakanaka uye yakajeka. Pamusoro peizvi zvakakoshawo kuti hurumende vemakambani pamwe nevemaindustry vashande pamwe chete pakuve nezvirongwa zveresearch nedevelopment zvinobatsira kusimudzira mashandiro emabhizimusi nemaindustry.
Vachiwenga vati hurumende iri mushishi kuedza kumutsurudza maindustry emuguta reBulawayo nekune dzimwe nzvimbo munyika pamwe nekuita kuti kuvhurwe maindustry matsva. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende vemakambani pamwe nemaindustry vaite maonera pamwe panyaya yekuvandudza mashandiro.
As you may be aware, most companies are now shares with all
sezvinozivikanwa nevakawanda. Maindustry akawanda ave matangwaza uye mamwe ane michina yakachembera nekusakara. Izvo zvinoita kuti maindustry aya atadze kunyatsoshanda zvakanaka. Nekudaro zvakakosha kuti timutsurudze maindustry edu nekuve nemushandira pamwe pakati pehurumende nevemaindustry.
Mushure memashoko avachiwenga, vanhu vange vari pamusangano uyu vapiwa mukana wekubvunza pamwe nekupawo pfungwa dzavo pamusoro pezvange zvataurwa nemutevedzeri wemukuru wenyika. Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Javangwe, vati vanotambira urongwa hwehurumende hwekuedza kumutsurudza upfumi hwenyika nekukwezva vemabhizimisi ekunze kuti vasime mari munyika. Asi vati vanotyira kuti kuisa pfungwa dzose panyaya iyi kunogona kuzosiya mabhizimisi emunyika akawanda ari pachena. Izvi zvatsigirwawo naamai Nyepudzai Nyangulu, avo vati ishuviro yavo kuti hurumende ive neurongwa hwakajeka hwekuita kuti mabhizimisi kunyanya madiki emadzimai ashande asingasangane nezvimhingamupinyi zvakawanda.
Ziri kunzi Zimbabwe iri open for business. Ko mabhizinesi ari kuvhara aya kunyanyanya zvakatarisana nemadzimai. Ndopane kushungurudza kwakanyanya. Chikumbiro changa chiri chekuti vaongororewo vaingenje iva vama regulatory authorities, malocal authorities, vatarise vakurukure kuti pane zvavanokwanisa kuita here kuti varerutse mimwe mitemo yavo nekupa hwaro malocal business people and business women kuti vakwanise kubhadhara zvavanofanirwa kuti vabhadhare kwakasiyana-siyana, asi vachipiwa mukana wekuzviita zvisingavamanikidze kusvika pekuzovhara.
VaSimon Bere, avo vange varipowo pamusangano uyu, vati kunze kwekuve neurongwa hwekukwezva vanosima mari munyika, zvakakosha kuti hurumende inyatsobuda pachena pakuti inotevera gwara ripi munyaya dzezveupfumi. Gungano reZITF rakatanga nezuro uye richavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tine urombo watereri iyo yanga iri nyaya ye mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avanoti hurumende yakazvipira kuve nemitemo yakanaka uye yakajeka senzira yekuedza kumutsiridza nyaya dzezveupfumi. National Executive Council MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa yasangana muHarare nhasi pamuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House kwemaawa manomwe kuti izeye gadziriro resarudzo uye mutongo wakabuda mudare repamusoro mubulawayo nezuro wakati pari zvino utungamiri webato iri hauna kujeka nekudaro vose vanokwanisa kushandisa zita rekuti MDCT uye mifananidzo yebato iri. Bato iri riri kushora zvikuru mutongo uyu richiti unoita sewe matongerwo enyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriro wavachamisa vaLuke Tamborinyoka kuti tinzwe zvaitika.
Musangano wanhasi ndeweorgan hombe yemusangano yeLuzi National Executives wasangana kwemaawa anokwana manomwe pati chitarisa nenyaya yekuti musangano wakagadzirira sei sarudzo dziri kuuya. Musangano wareceiva maripoti kubva kumaprovinces nenyaya yestate of preparedness yepati, tikaona kuti takagadzirira zvikuru nyaya yesarudzo dziri kuuya. Taona zvakare kuti musangano waredi uye utafudha macandidates mumaparliamentary constituencies ese ari 210 uye mumacouncil wards ese ari 1958. Pati zvakare yaadopta the campaign program yatichashandisa pacampaign iri kuuya. Ikanotawo zvakare kuti concern ruling yakapuwa nedare rekubhurwayo iyo yekuti zita rekuti MDCT rinogona kushandiswa neavo vakadzingwa mumusangano vanosanganisira Dr. Tokozani Kupe. National Executive yakatyamadzwa nekuti panenge pane zvematongerwo enyika zviri kupinda mumatare edu, nekuti nyaya yemafaction yanga yakutaurwa najaji haisiriwe nyanga iri pamberi pavo. Nyanga iri pamberi pavo inyaya yevanhu vakadzingwa mumusangano, asi vari kushandisa logo yepati, simbo yepati, brand repati nemaimeji yepati zvisiri pamutemo, asi ivo vakadzingwa. Ndo nyaya yanga iri pamberi pajaji, asi jaji vanga vakutaura zvemafaction, hamene zvavangotaura zvemafaction zvisiri pamberi pavo. Ndo zvimwe zvenyaya zvaongororwa neexecutive, asi executive yazomwe zvaihaiwa. Chaapapo ndechekuti yanyaya Dr. Kupe nezanupf aridivi rimwe chete nevanhu vezimbabwe neMDCT nealliance ari sadi rimwe chete, asi yatinoziva ndechekuti nhoroondo inoratidza kuti vanhu vezimbabwe vagara vanongobudirira. Saka ipapa tinotarisira kuti vanhu vezimbabwe vachabudirira uye vachakunda.
Asi kavatamborinyoka vamwe vanogona kuti kaimi ndima kakwira kumatare aya kana apa mutongo wamusingafari nawo makuti mavarangu azarevhu.
Aiwa, hakusikuriti kuti mavara edu azarevhu. Tine kodzero yekutaura iye rimbumburi remutemo paany judgment, pane inonzi freedom of expression. Tiri kutaura, asi kutaura kwatamboita mune imwe statement, tati isusu tine kodzero yekuenda kumatare epamberi, asi tiri kushandisa midzi dzese dziri political nedziri pamutemo kuti tigadzirise nyaya iyi.
Mutauriri wavaNelson Chamisa vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANUPF musarudzo dzemaprimary elections dziri kuitwa nemusi wesvondo, kunyange hazvo paine kugunun'una kwevamwe vachiti vakarambidzwa kutsvaga rutsigiro nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vari kukwidza musarudzo idzi vari kunzi vafambe vose pamwe chete vachitsvaga rutsigiro uye kuratidza kuti vanotsigirawo zvizere mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa avari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana tikavabvunza kuti zviri kufamba sei.
Iri kufamba zvakanaka, tiri kuita maprimary elections edu nomusi weSunday musi wa29. Nyika yose inenge ichiita maprimary elections, kubva pana kansela, pana MP vewomens quota, masenators, zvese zviri kuitwa musi umwe chete.
Saka ndianani vanenge vachivhota apa?
Tinenge tichivhotesa vanhu vamastructures. Every card carrying member achavhotera makandidates aanoda.
Muri kufara here neuwandu hwevanhu vacho varatidza kuti varida kunge vachikwikwidza vakamirira bato rezanupf?
Makandidates auya anoratidza kuti musangano wedu is the largest party in the country, unodiwa navanhu yese. Kuona vanhu vachitoti dai ndapinda, dai ndapinda, asi vari kutokwikwidzanwa dai ndiri ndamira. Kune mamwe mapost unotowana kuine 30 candidates iri kukondesa zvigaro 1.
Ko kana pamira pakadaro muri kuita sei? Vanotanga vambotaurirana here vanhu ava kana kuti?
Kutoti kana vati tiri kukondesa tongoti ndamboita secret ballot muvhota.
Asi tirikuona kuti sarudzo dzakutoitwa vanhu mazita abuda. Vanhu vane nguva yakakwana here kuti vanyatsotsvage rutsigiro rwakasimba pavamangwana kana kuti mune makurumidza kuita sarudzo?
Kwete, vanhu vemusangano vari kuvhoterana, saka vanhu vanozivana kare. Saka hapana nidhi yenguva yakareba yokambena, nekuti munotozivana. Kana vari kansela vamunoda vari muwadhi menyu, kana ari MP anofanira kunge achishanda navanhu muconstituency imomo, saka munhu anofanira kunge achitozikamwa already. Saka hapana nidhi yetime yakareba reba yokambena. Muri vanhu vanongozivana, muri kuita gemu renyu romba menyu muchizivana murimo.
Saka ndaanani vanenge vachivhotesa apa? Hapazoite mutauro here?
Saka foma inonzi Independent Electoral Commission yeZANUPF ndiyo inenge ichivhotesa, ichisupervisa maelections, obviously ichishanda nenhengo dzomusangano dzinenge dzisiri kukondesa maelections.
Saka vanenge vaine zvichemo vakasununguka zvakare kuti vadzoke kubato?
Vanoenda kuIndependent Electoral Commission nezvichemo zvavo.
Munyori wezvemutemo mubato reZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano akazvimirira anoti hurumende inofanira kuona kuti munyika maitwa sarudzo dzisina mutauro kuburikidza nekuvandudzwa kwemitemo inobata nyaya dzesarudzo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachirongwa chekuparura chirongwa chefair fair campaign mumasvingo, vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition vaTulani Msuelanto vati mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kubata pasi rose kumeso vachivimbisa sarudzo dzakachena, asi hurumende yavo isina zvairi kuita mukuvandudza mitemo yesarudzo.
Chokutanga ndechekuti taona kuti hurumende yedu irikutungamirirwa naMnangagwa aizive chinhu chinonzi credible free and fair election chairi kufamba ichipromisa pasi rese kuti Zimbabwe ichaita maelections ari free, fair and credible. Taona zvakare kuti maelections edu atiri kuda kuita mugore rino pane zvinhu zvakawanda zvataifanira kunge tichigadzirisa. Zvinhu zvakafanana nokuti mauto aisafanira kunge achioneka achirana maelections, aisafanira kunge ari involved mumatongero kana mafambisiro ebasa mumusangano weZimbabwe Election Commission. Ndine chetatu zvakare taona pane chimwe chikomiti chinofamba nemaelections chinonzi Elections Logistics Committee, icho zvakare chiri kutungamirirwa namauto.
Mukuru wesangano revakaremara reDisability Amalgamated Community Trust vaHenry Chivhanga vatiwo fair fair ichanetsa musarudzo nekuti hurumende haisi kugadzirisa zvakaipa zvaitwa makore apfuura muhurumende yavaRobert Mugabe.
Free and fair elections achanetsa nemhaka yekuti kana tichiti fair fair zvoreva kuti zvinhu zvoitwa pachena, uye kuti munoisa zvinhu zvinoratidza kuti zvinhu zvakaiswa pachena, munoisa mutemo inoita kuti vanhu vasununguke vachireva kuti toda kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadai. Saka hurumende iripo iyi haisi kuratidza kuti iri committed kufair fair elections dzavari kutaura, inongova public relations effort yavanoita kunze.
Asi vadhumisani muNguchini vemasvingo Youth Empowerment vati vaMnangagwa vari kuita basa guru rekugadzira zvinhu kuti sarudzo dziitwe pachena sekuvimbisa kwavo.
Isu tinotenda nehurumende yavaMnangagwa nezvaari kuita, tikona zvizhinji zviri kuchinja. Takatarisira munyaya yesarudzo yatichaita gore rinoi, tikona kuti maobservers aya edzimonyika ari kubva kuna America nekuna Britain, mainternational observers anga angachirambidzwa kuuya kuzobzivha maelections edu makore apfuuraya, iye zvino vakapiwa mukana wekuti vauye. Uyezve tikona kuti mapolitical parties ese akatodaidziwa vakatogara pasi, ndofunga vachagara pasi mazuva ari kuuya kuti vavakurukure nyaya idzidzi dzavakasangana semapolitical parties ese.
Nyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo yakapinzwa muparamende kutanga kwemwedzi uno, asi hapana zvakaitwa zvichitevera kupokana kwakaitika muparamende kudzamara nhengo dzedare dzaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm muvuro kusvika chishanu pamasaizai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngati kurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanobatsira nemari pasi rose vavimbisa kubvisa mari inoita mabhiriyoni mana nemazana mana emamiriyoni emadhora semari yekubatsira Syria nenyika dzakaipoteredza, idzo dzine vapoteri vakawanda kubva kunyika yeSyria iyi. Asi mari yavimbiswa iyi ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemari inodarika mabhiriyoni manomwe yanga ichitsvagwa neUnited Nations. Kambani yeFacebook yaburitsa nhasi zvinofanira kuitwa kana kusaitwa nevanhu vose vanoshandisa Facebook. Mukutanga kwemwedzi uno, nhengo dzeparamende muAmerica dzakambodaidza mukuru weFacebook vaMark Zuckerberg kuti vamire pamberi pedare vachivabvunza kuti kambani yavo yaiita zvose here zvinodiwa kana kukwaniswa kuitwa kuti idzivirire nekuchengetedza kodzero dzevanhu vanoshandisa Facebook. Sedzimwe nyika zhinji, Zimbabwe iri kutarisana nechirwere cheautism icho chinonyanya kubata vana zvikuru vanakomana. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenter for Disease Control rinoti munhu mumwe chete pavanhu gumi nevasere munyika dzese ane autism. Vabereki vazhinji vanotadza kuwana zvikwanisiro kuvana vavo vane chirwere ichi, izvo zvinozoita kuti vana ava vasaende kuchikoro. Mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti Zimbabwe ine vana chiremba vazhinji uye vanhu vakadzidziswa kubatsira vana vane autism, kunyange hazvo paine zvimwe zvibingaidzo zvavanogona kutarisana nazvo munyika. Tanonoka wandiwe Studio 7 abata Dr. Nyamande kuti tinzwe nezvechirwere ichi.
Anonyanyoratidzira tinoti maproblems in social interaction, maproblems in communication, uye maproblems mabehavioral problems, and kazhinji inonzoonekwa between 1 year and 2 years of age.
KuZimbabwe yanga ichizikamwa here zvikuru autism?
Ndingangoti the problem inenge isiri panyaya yekuti yanga iriko here kana kuti yanga isiko. But maybe my problems are nengari po is around kuti vana chiremba vana mukoti, are they able to make the diagnosis? Nekuti as time goes on, ma criteria anoshandiswa kudiagnosa autism angari kuita achivandudzwa. So pari zvino vakushandisa inonzi DSM-5, a new definition yekuti how can you come up to ungasvike sei pakuti madiagnosa kuti munhu ane autism. Sematsanangura ndaita pakutanga, hachisirwere chaunokwanisa kutunga ngoti because of symptom yakati wototi munhu ane autism. It's a spectrum, kuda kuti muri kubatanidza masymptoms akasiyana-siyana kuti muzosvika pakuti aiwa uyu munhu aneji, uyu mwana uyu ane autism. So I think my challenges anga aripo mainly ari around being able to make the diagnosis and zvichienderana nemakriteria anenge akasetwa nemainternational standards.
Sekuziva kwenyu, Zimbabwe inokwanisa here kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi?
Hongu, tinana chiremba chiremba wese akatrain anokwanisa kubata kuti mwana kana kuti patient ine chirwere cheautism. Chatinongokurudzira ndechekuti vabereki kana vachiona kuti mwana ari kuita madelays mukutaura, ari kuita maproblems mubehavior, ari kuita maproblems in terms of social interaction yake, vanhu vakafungidzira zvakadaro vanofanira kuenda nemwana kuna chiremba anenge ari pedyo. Semachiremba futi ari well trained, kunyanyanya masakaitrist vanova maspecialist vanokwanisa kubatsira kudhila nekudiagnosa nekurapa chirwere cheautism chatirikugara nezvacho.
Saka pari zvino tingati edu Zimbabwe yakagadzirira kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi.
It would be very difficult for me kuti nditaure about preparedness yeZimbabwe as a country, because hapana akamboita study yekutarisa kuti problem yeautism iri kufambiswa sei muzvipatara zvedu. Asi chandingangotaura ndechekuti tinana chiremba vakatrainwa zvakakodzera, tinana mukoti vakatrainwa zvakakodzera, tine maspecialist not only mageneral doctors seni but tine madoctors maspecialist vakatrainwa kudhila nechirwere cheautism, vanokwanisa kudhila nacho.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri vedu veStudio 7.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tiri kutarisa dambudziko revana vanorarama ivo nechirwere cheautism. Regai timboenda kuna vaGordon Chimaire vanaivo mwana wavo ane autism vachitsanangura kuti vari kurarama sei zuva nezuva.
Havatombeziya autism kuti autism chii. Ini ndakaenda nemwana kumagrosa ndakaenda naye kune vamwe vanhu ende manaye akatanga kuita zvaanoita nebehavior yaanoita. So zvinenge zvakozwa maybe nemafrustrations ake, senge arida kutamba nehosho muchurch. Akageza kuiona hosho iyoyo inogona kutanga kurova vanhu kana kuswinya vanhu. Vamwana vanofunga kuti mwana uyo anopenga, kana tiri mupublic vanogona kungoti mwana anofanira kuendeswa kunonamatirwa. Pane vanhu vakatomboiva vachindiudza kuti mwana uyo haana kana 3 months achifema, achatofa after 3 months unless watomuunza kuchurch kwavo. Vamwe vanoti uyo atimunamatire, vamwe vanoti endai naye kumupostori uyo kumaprofita aya akadai dai, but hazvisirizvo.
Toendawo kune vamwe vatsigiri vedu pafacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndedwa Terenzi Mavhiya ndiri kuno kugabheruni Botswana. Tiri kungosanganidzanawo nacho muno matinogarawo. Ndingo tingoonawo vanawo kuti mwana uyu ari kutotambudzikawo, pane vanhu achingoita zvisirizvo. Parinotoona kuti chirwere zvechiwa chinodori muvanhu, but vanhu hatizozvinzwisisa kuti chirwere chiri muvanhu.
Zvii zvamungati imi madzidza ikoko kuBotswana zvamungada kuonawo zvichiitwa kuZimbabwe?
Zvinhu zviriko kunoku zvandingatingadzidzawo ndezvekuti vari kuzvigamuchira kuti chirwere chirimo muvanhu. Pano zvandinosivirawo kuti kana kunyikawo kwedu kuZimbabwe nyakutidzokerawoko zvivewo zvinozvigamuchirawo muhama dzedu dzatinogara nadzo.
Pane zvikoro here kana rubatsiro nopiwa vabereki vanenge vane vana vane autism ikoko kuBotswana?
Ya, tiri kuzviona kuzvikoro zviri kuno. Ini ndiri kuno kunzi kumuchudzi. Zvikoro zviri kunoko vandoriko vana vanotengetwa muzvikoro zvakati saizvozvo, vachidzidziswawo vari muzvikoro zvavo vegawo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mobva majanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Musi wa25 Kavhumbi izuva repasi pose kucherechedza chirwere chemalaria, kutarisa zvakaitwa nezviri kuitwa kupedza chirwere ichi. Muna 2016 chirwere ichi chakabata mazana maviri negumi rematanhatu emamiriyoni evanhu, chikauraya mazana mana nemakumi mana nemashanu avo. Sangano rezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana echirwere ichi zvakange zviri muAfrica, uko kwakafa zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana. Malaria inogona kudzivirirwa uye inorapika. Kwemakore anoita makumi maviri apfuura, pange pane kuedza kupedza chirwere ichi, zvekuti pakati pa2000 na2015 vanobatwa nechirwere ichi kekutanga vakadzika nezvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana pasi pose, asi pachine basa zhinji rinofanira kuitwa. Pane nhando yemalaria inokunda mishonga, saka sangano reWorld Health Organization rave kugadzira mishonga yakasimba, chinangwa chiri chekuti kusvika pagore ra2030 chirwere ichi chibe chadzikiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana uye vanofa nacho vadzikewo nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana pamwe chete nokupedza chirwere ichi munyika dzinoita makumi matatu neshanu. Kuti zvibudirire vanobatsira nemari vanofanira kuramba vachipa mari. Kubva muna 1950, hurumende yeAmerica yange ichibatsira nokurwisa chirwere ichi pasi pose uye nhasi ndiyo inobatsira nemari kupfuura nyika dzese mukurwisa chirwere ichi pasi pose. America inoshandisawo chirongwa chinonzi President's Malaria Initiative uye inopawo mari kuhomwe inoshandiswa kurwisa zvirwere zveAIDS, rurindi nemalaria. Pazuva ra25 Kabvumbi, America inosheedza hama nemadzisawira ayo pasi pose kuti azvipire kubatsira nemari kudzivirira nekupedza chirwere ichi zvachose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munao dzemitambo, Mashonaland Turf Club yaburitsa mabhiza achamhanya mujaho mukuru weCastle Tankard asi pasina kana rimwe chete remuZimbabwe. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mabhiza ese achamhanya kurwira mari iri kuiswa nekambani yemuZimbabwe ari kubva kuSouth Africa, sezvo muZimbabwe musisina mabhiza anokwanisa kumhanya makwikwi makuru akaita segrade 1 yeCastle Tankard. VaKevin Felani veMashonaland Turf Club vanoti vanochengeta mabhiza vaomerwa zvikuru nemamiriro akaita zveupfumi munyika zvekuti vave vashoma vachiri kuita izvi. VaFelani vanoti vashoma vacho vachiri kukwanisa kuchengeta mabhiza havasi kukwanisa kubuditsa mabhiza anokwikwidza zvine mutsindo nemhaka yekudhura kana kushayikwa kwezvimwe zvinhu zvekushandisa mubasa ravo. Izvi zviri kureva kuti mari yese zvoro makumi mashanu iri kuiswa neDelta Beverages mumibayiro yeCastle Tankard iri kuenda kuSouth Africa, uko kunobva mabhiza ari kumhanya mumujao uyu. Pamusoro pezvo, mutasvi mumwe chete chete Brandon McNaughton uyo achange achitasva bhiza mathematician ndiye ega mutasvi anogara muZimbabwe achange ari mumujao uyu. Castle Tankard yadzikira zvekare mumabhiza ari kumhanya sezvo gore rino mune mabhiza 10 chete mumujao waingoita mabhiza aisvika 10 nemasere uyezve waive nemabhiza 10 nemana gore rapera. Vanotarisa mamhanyiro emabhiza vaKeri Mukopa vanoti Q-Rain rinorairidzwa naMike DeKok South Africa ndiro riri kutarisirwa kutora mukombe uyu. Mamwe mabhiza ari mumujao uyu The Ashton Park, Master Switch, Amsterdam, Simona, Level Point, Phantom Major, Roman Descent na Comancho Brave iro rine mukombe uyu. Murairidzi wemabhiza Cake Swanson uyo anodaidzwa kunzi Weza paMashonaland Turf Club anoti ari kutarisira rimwe remabhiza ake Amsterdam kana Phantom Major kuti ndiro chatora mukombe uyu. Bhiza richakunda richawana zviuru makumi matatu emadhora richapedza riri pachinhano chechipiri richitorawo zviuru 10. Zviuru zvitanhatu zvichienda kubhiza richapedza riri pachinzvimbo chechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika mukupa ruzivo rwechirwere cheautism. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende yakazvipira kuve nemitemo yakanaka senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. National Executive Council MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inosangana muHarare ichizeya gadziriro yesarudzo. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF kana kuti maprimary elections dzoitwa nemusi wesvondo. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda